nengo zetripo C zinosanganisira vari kuda kukwikwidza senhengo yebato iri kuchirumanzi South vapatrick Chesa nevamwe vavanoti vachristopher Mutoboni vatinashe mwoyo vaelias Madhuveko vatanyaradzo Kalisto Marimbe navaalex Gamuchirai vabviswa mari inosvika zviuru makumi matano yemadhora emunyika. Kweta revasungwa ava vamatendere vati mutongi wedare muzvare Miriam Banda vati vasungwa ava vadzoke kudare musaseven kunguru gore rino.
Magistrate Banda vavagiranda bel vakatiwo vabhadhare bel rinechairo 50,000 RTGS each uyezve vasaita interfere with investigations nemastate witnesses uye varipote atingati once every fortnight pacharandura police station.
Vamureri vati vatanhatu ava vari kupomerwa mhosva ina dzekutyora zvikamu zvemutemo wecriminal law codification and reform act dzekurova nhengo dzefazi muzvare justice dzaguma namomuzembe namuzvare abigail madhara. Vari kupomerwazve mhosva yekubira vanhamo muzembe mari inosvika madhora makumi mashanu ekuamerica pamwe nekupwanya nharembozha yavafilimoni madzivanyika pamwe nekubvarura bhuku ravo rinoita dhora rimwe chete remari yekuamerica apo vaiva panzvimbo dzaitariswa vanhu mazita avo mugwaro rekuvhota musi wa31 mwedzi wapera. Vamureri vati vatanhatu ava vaiva mujeri rehwahwa kugweru kubva musi wavakasunga uye vanoramba mhosva idzi vachiti vari kunyeperwa.
Kupomerwa mhosva dzinoita malicious damage to property dzinoita mbiri, kuuya yemaassault maviri, kuuya yerobhari imwe, vachinzi ivo vakadambura bhuku rinoita dhora ndo imwe chaji yacho, then imwe chaji yechipiri yekuti vakarova munhu asi haana kunge avonekwa kukuvara kwake. Chaji yechitatu ukanzi vakarovewa futomwe haana kuonekwa kukuvara kwake, then ukanzi vakandiitira torera $50 yangu.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mubato retriple C vaamosi baya avo vange vari padare redzimhosva vachitsigira vamwe vavo vati bato rezanup f riri kuvhunduka vanopikisa pamberi pesarudzo dza23 nyamahuvhu.
Kusungwa kwenhengo dzedu dzetriple C dzinokwana kutanhanhatu munzvimbo yechirumanzi South kusanganisira kandidheti yedu yetriple C vacheza mucherechedzo wekuti zanu yaona kuti kwachirumanzu havachina chunhu, kwachirumanzu hakuchina achavhotere zanu. Vanhu vese vari kungoti ngaapinda ake mukomana wemukomana kureva vacheza, saka dzinzira dzokuda kuti vacheza vasapatisipeta.
Vachibaya vati kunyange nhengo dzavo dzikasungwa bato ravo charamba chienderera mberi nekuudza veruzhinji kuti vavatsigire vapedze matambudziko ari munyika. Vachitaura nestudio 7 mukuru webazi rezvekubudisa kwemashoko mubato rezanup f vatafadzwa mugwadi vati veccc vai kungotaura nekusvika kukundwa musarudzo. Zimbabwe yaane makore itasarudzo dzine mhirizhonga nekudeuka ropa, asi rwendo runo mutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa vari kuvimbisa dzakachena, asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi. Takamira studio 7 Masvingo, ndini Godson Timba.